Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kunyana 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimbise dzidziso muvanhu senzira yekuti vanhu vasavarairwe munguva ino yeCOVID-19.
Vapuwa makore mana ndobva vazobvisirwa gore nehafu mukasari mwedzi 30. Saka which means ndo yavari kuzosevha iyo 30 months.
Vaimbo vegurukota reMidlands vaJason Machaya vanokandwa mujeri kwemakore mana. Varairidzi voramba vakatsika madziro achiti havasi kuenda kuzvikoro pazvinovhurwa svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti bazi rezveutano risimbise urongwa hwekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kuburikidza nekuwedzera dzidziso muvanhu senzira yekuti vanhu vasavarairwe vofunga kuti chirwere chakwanisa kusungwa mbira dzakondo. Izvi zvinotevera kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi pamwe nekufa nacho mumazuva adarika. Izvi zvinonzi nenyanzvi idzi zvinogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuvhenekwa kwevanhu vashoma pazuva uyewo kusangana nenzvimbo dzinganzi ndidzo dzine madzinde echirwere ichimashoma. Izvi zvinotevera kuwanikwa nezuro kwevanhu 23 kana kuti 23 vaine chirwere ichi pavanhu 263 kana kuti 263 vakavhenekwa nyika yose. Bazi rezveutano rakati huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nevatanhatu kana kuti 7706. Munhu mumwe chete ndiye akafa nezuro, izvo zvakasiya huwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwasvika pamazana 226 kana kuti 226. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana 47 kana kuti 5948, kuchiti vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana 532 kana kuti 1532. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachipfeka mamask, kugeza maoko pamwe nekusiya mukaha pakati pavo sezvo chirwere ichi chiri kutowedzera mune dzimwe nyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uku kutestwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe kuri kutaridza umboo hwekuti vanhu vari kufa pamwe chete nevari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vari kudzikira. Asi umboo huri kutaridza pasi rino rese munyika dzakasiyana-siyana hausi kukonfirma zviri kuitika muZimbabwe sezvinhu zviri kuitika kunyika dzakawanda. Tinoziva isusu kuti nyika dzakawanda iye zvino dziri kuwana vanhu vakawanda vane chirwere cheCOVID-19 uyezve vanhu vari kufa. Saka pane iye yavari kufungidzira kuti ingange ichiitika inonzi second spike yekuti chirwere cheCOVID-19 chiri kugadzirira kudzoka. Saka naizvozvo Zimbabwe haifani kunge ichifunga kuti no takurira chirwere ichi. Tinozivawo futi zvakare kuti utano hwedu muZimbabwe hauna kusimba zvikuru sei pasurveillance system yavo nekuti mukatesto vanhu vashoma muchawana vanhu vashoma, mukakavho area diki muchawana vanhu vashoma vanenge vachirwara nechirwere ichi nevachafa nechirwere ichi.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu huri kuziviswa hwevanhu vanenge vawanikwa vaine COVID-19 hunenge huri hushoma. Hazvisizvozve zvinozoita kuti vanhu vasununguke vasatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Ichokwadi wakandimire zvinhu zviri kubudiswa nehurumende pamusoro pematests nevanhu vakashayika mumasure mekunge vatapukirwa nechirwere cheCOVID-19 zvinokwanisa kuti zviite kuti vanhu vafunge kuti chirwere ichi chakuenda kumagumo. Naizvozvo vacharega kufamba nemamaski, naizvozvo vachatanga kuungana, naizvozvo vachatanga kusageza maoko avo kunge vabva muruzhinji. Zvinhu izvi zvatinozoita ndezvekuti tinozozviona kuti zvatotibata mumashure mekunge vanhu vakawanda vafa. Saka chinofanira kunge chichiitwa nehurumende ndeyekuti ngairambe ichitaurira vanhu chokwadi kuti chirwere cheCOVID-19 chiri kukwirira, chiri kubata vanhu vakawanda munyika, kwete muZimbabwe chete asi munyika dzakawanda dzese. Tinoziva chinoita kuti muZimbabwe chirwere ichi chinge chiriita sechinenge chinenge chichipera nekuti hatina capacity for testing iyo inofanira kunge ichitipawo maresults ari high. Saka imi mukaitawo zvishoma muchawana zvishoma. Chinoda kuti chisungirwe vanhu ndechekuti vasakanganwa kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uyezve vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hunonzi neJohns Hopkins University yemuAmerica hwadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe nezviuru mazana matatu kana kuti 31.3 million. Zvinonziwo vanhu vafa vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana mashanu kana kuti 965,500. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avadarika mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 6.8 million. Kuchiti vafa vachida kusvika mazana maviri ezviuru kana kuti vave kuda kusvika 200,000. Vaimbo vegurukota redunhu reMidlands vaJason Machaya vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana asi mwedzi gumi nemisere ichasendekwa parutivi kana vakasapara mhosva imwe chete mukati memakore maviri. Kudzana yemusengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Mzwale Charity Maposa vapa mutongo uyu mushure mekunge vawana vaMachaya navachisainyirwa chibururu vaine mhosva yekushandisa mahofisi avo zvisiri izvo, vachinzi vakashanda pamwe chete kuti vape zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba dzinosvika churu dziri muGokwe kune imwe kambani inonzi Strations World Marketing Property Developers. Vachibururu ndi Provincial Planning Officer wedunhu reMidlands uye vanonzi vakashanda navaMachaya mukupara mhosva iyi mugore ra2013. Vaviri ava vaive varamba mhosva yavaipomerwa asi mutongi wedare akavawana vaine mhosva mushure mekutongwa kwenyaya iyi zvizere. Muzvare Maposa vati kunyange hazvo vaviri ava vakapa zvichemo zvinosanganisira kuti vakashandira hurumende kwenguva yakareba uye vaive vanhu vakura vaine zvirwere zveshuga nehigh blood pressure, mhosva yavakabatwa nayo yakakura zvikuru zvekuti mutongo waka zvachose. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo e Amazon vachigara vachitaura kuti hurumende yavo haidi zveuori zviri kuitwa pakuhurwisa hazvina kukwana. Vato ero jinji wanaona sekuti kusungwa kwevamwe vakuru vakuru vasungwa kusvika pari zvino nenyaya yehuri kuitira kuti pangwanzi pane zviri kuitwa sezvo vakawanda vacho vachizoregedzwa. Kwetare vaviri ava vaAlec Muchade Hama vaudza Studio 7 kuti vazivisa dare kuti vachapikisa kuwanikwa vaine mhosva kwava Machayana vachibururu vachitiwo vachaita chikumbiro chekuti vaviri ava vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso panguva yekupikisa mutongo uyu.
Vapuwa makore mana ndobva vazobvisirwa gore nehafu mukasari mwedzi 30, saka which means ndo yavari kuzosevha iyoyo 30 months. Iwo havana kugutsikana nazvo kuti vane mhosva, havana kugutsikana zvakare nemutongo wavapiwa, saka vandoti inini ndiende kudare guru rehigh court kundokwirira ikoko tichiti mutongi atonga nyaya iyi haana kutonga zvakanaka, saka nyaya iyi ngaiongororwe zvakare.
Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo Ziya Duma vange vaita chikumbiro chekuti dare ritare kuti vamachayana vachibururu vabhadhare mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe emadhora ekuamerica kana kuti $900,000 kana kuti maRTGS anoenderana nemari iyi. Asi muzvare Maposa varamba chikumbiro ichi vachiti hazvina kubudiswa zvizere mudare kuti hurumende yaive yarasikirwa nemari yakawanda zvakadai. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzana Msengi.
Mashoko atichangotambira anoti mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaScala ava vanova zvakare mumiriri weZengeza West mune Rumende Koro Shondo rinouya kufamba zvakanaka. Mihoro ishoma zvikuru. God.
Kumbamwe anomira varairidzi munyika vati zvino hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro avo. Vataura vakamirira masangano ose anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ZIMTA, Zimbabwe Rural Teachers Union neZimbabwe National Teachers Union. Vala Disto Sizunde vati varairidzi havakwanisi kuenda kubasa kana hurumende ikasavatambirisa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica, vachiti ndiyo mari inoita kuti murairidzi akwanise kurarama nemhuri yake. Munyori mukuru weATUZ Varobson Chere vati nekuda kwaizvozvo havakwanisi kuenda kubasa kudzamara vapiwa mari dzavari kuda.
Tiyabuda tine chisungo chimwe chete kuti hurumende ikasadzorera mari yaipiwa vashandi panguva yanga na 2018 iruma United States dollars, tichizodzokera kumabasa nekuti vanhu vari incapacitated kunge vachidzokera kumabasa nekuti mihoro yavari kushanda yavari kupiwa haikwani.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaimanyonyawo vati kubatana kwaita masangano ose anomirira varairidzi munyika kunoratidza kuti varairidzi vaomerwa.
Zvikoro zvikuzi zvazovhurwa musi wa28 ticha mukamurairidzi ari kutambira 3600 3800 mari iyoyo haikwanisi kuti murairidzi agone kubhajeta mari yechikafu, mari yekufambisa nemari yeschool fees. Saka hakusi kuramba kuenda kubasa kuri kuitwa nevarairidzi, asi nyaya yekuti havakwanisi kuenda kubasa nekuti muforo wacho haukwani.
Masangano aya arambawo kuti ari kushanda nehurumende uye kuti pane mamiriyoni mazana matanhatu emadhora akaiswa parutivi nehurumende ekutenga zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro, vachiti zvikoro zvave kunzi zvizvitengere maPPEs aya.
Nekuti nezuro chaiyi chaiyo ini ndakandi pane chimwe chikoro chaitipiwa chakachitori nebhajeti rairipurizenda wabereki vachipiwa bhajeti rekudzitengai masanitizer nezvose zviya zvepanzi zvipiwe neministiri. Ndakavhunza ndiri ndegai ndikasimuka ndikati huri kutipa bhajeti remasanitizer nezvimwe zvose izvi, ko ministiri ichapleya pati ipi nekuti yakapiwa 600 million.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vati umbo vainahwo hunoratidza kuti zvikoro zvizhinji munyika hazvina kugadzirira kuvhura svondo rinouya uye hapana chikonzero chekuti hurumende imhanye kuvhura zvikoro ichiisa upenyu hwevana nevarairidzi munjodzi.
mapiti hako, mvura haiko, running water hakuna, sipo chaye kuti wana geze maoko hakuna, zvikoro zviri broke, my headmaster hatori na mari yekumanaja zvikoro, hakuna kana mari yekutenga matishi, matoileti haana kugezwa, zvimwe zvikoro zvakanga semakwarendari nanhasi asi zvafinigeta.
Varayiridzi vari kudawo mari yekubatsirikana pakuzvidzivirira kubva kucovid-19, kwete vari kupiwa pari zvino madhora makuma nomwe nemashanu ekuAmerica iyo isingatoreke kumabhanga. Mukuru werimwe remasangano anomirira masangano evabereki muzvikoro maschool development associations vapani manokore vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera varayiridzi vanofara kuti hurumende yakati zvikoro zvivhurwe. Vamanokore vanoti zvichemo zvevarayiridzi zvinofanira kugadziriswa basa richifamba muzvikoro. Hurumende yakataura kuti zvikoro zvivhurwe kuvana vanonyora bvunzo zegrade 7, form 4 neform 6, asi varayiridzi vanoti vana havana kudzidza kwenguva yakareba sezvo zvikoro zvakavharwa muna kurume nekuda kwecovid-19. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo, asi yavagaroziva kuti vaMatema vanogara vakataura kuti havataure neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana sezvo vange vasiriwo kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangusha.
Vagari vekumasvingo vanoti havasi kufara neurongwa hweguta ravo hwekuti vagoverwe mvura kaviri pasvondo, vachiti izvi zvinoita kuti vagari vapinde munjodzi yekubatwa nezvirwere zvikuru panguva ino yekurwisana nechirwere checovid-19. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vanoti chirongwa ichi hachina kunaka nekuti vanoda mvura mazuva ose yekudzivirira kutapurirwa kwecovid-19, sezvo bazi rezveutano richikurudzira kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura ine sipo kuita kuti vasabate chirwere ichi. Mumwe mugari wemumusha wamamucheke amai Sungano Zarebwana sevanoti kanzuro yaita chirongwa chekugovera mvura panguva yakaipa, iyo inotodiwa kuti vagari vagare vane mvura mudzimba dzavo nguva dzose.
Dambudziko remvura isu ratotishungurudza. Pakaitwa water rationing yakatenderedzwa necity council, asi water rationing yacho haina chairi kubatsira kuti mvura yacho haisi kuuya apa covid kuchibhorani kunenge kwakazara. Ende imwe nyaya ndeyekuti vanhu vanyangadzwa zvokuti ivanhu kuveka mamasi yacho kuchibhorani kwacho kunenge kusina, saka mvura haisi kuuya isusu nhasi kuno tavane rava direct 6 yabuda zvishoma shoma zvokuti vanhu vangosadza bhaketi rimwe rimwe.
Kambo vamiriri vemasvingom National Assembly vaJefferson Chitando vanotiwo kanzuro inofanira kuisa mvura kwemaawa maviri pazuva kwete kuti mvura iwanikwe mazuva maviri pasondo, zvichireva kuti vanhu vange vasina mvura kwemazuva mashanu pasondo rega rega.
Tachida kuti dai zvazvabvira kanzuro yedu yaiona kuti vanhu vawanise zvavo mvura choro maawa maviri pazuva rega rega. Izvi zvinobatsira kuti vanhu vakwanise kuwana mvura ichakachena, mvura isina kuchengetwa pese pese, uyezve mvura inogona kuva inenge yakachena inoita kuti vakwanise kuita basa.
Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro yemasvingo vaEdward Mukarati vanoti dambudziko riri kuita kuti vagari vapedze mazuva vasina mvura mudzimba riri kukonzerwa nemishina inopomba mvura kudhamu reMutirikwi iyo yakanga yakafa svondo rapfuura. Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti mvura iri kunetsa muchirimo nekuti kwave kupisa nekudaro mabasa ayo anowanda uye dhamu rine mvura shoma.
Tiri kuita dambudziko mazuva ano remvura. Nyaya zhinji ndeyekuti kana takutanga kupinda musama dhimandi yedu yemvura yanobva yawandisa, zvozokonzeranazve zvichibatana nemishini yedu iyo isina kumira zvakanaka pakupamba mvura inodiwa nevagari kwokwana. Asi zvakarezve pane tikuita zvemachallenge mamwe aripo kuti tikurekoda low voltage kana high voltage kuwater week suku, saka tia veredi hepi kuti vese savari kupindura zvakanaka vachigadzirisa matambudziko aripo iwawo then pamwe chete nemapipe best ari kuita. Saka tinongokumbira kwavagari kuti maybe kuda vhiki rineri tichaedza kuti tigadzirise matambudziko achina ese kuda tidzokedza nepaya patanga tiri.
Vamaboke vanoti pombi dzavo dzinodhonza mvura kuisa kudzimba dzavadiki, saka dziri kuremerwa nevanhu vakawandisa mudhorobha. Dhorobha rinokwanisa kupomba mvura inosvika makumi matatu emamegaliters pazuva, asi vanhu vanopfuura zviuru zana mudhorobha vanoda mamegaliters anosvika makumi mana nemasere. Kanzuro inoti haina mari inodiwa kuvandudza mishina yekupomba mvura. mvura kuita kuti vanhu vose vawane mvura inovakwanira. Mishina iyi inoda mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica. Asi mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasungu United States and Red Bayer Alliance vaanoziva mugutu vanoti kanzuro inofanira kuita danho rekuti dambudziko remvura ripere zvachose, nekuti kwava nemakore akawanda vachingochema pasina chinobuda.
Kwemvura mumasvingo yava nemakore akawanda ichiitika, zvokuti isu zvikonzero zvose zvavari kupa izvi takangorita zviwa, taneta nazvo, takangori tazama kutaurira navo kuti iri nyaya yekapasiti yavasina yekudai vawedzera kapasiti yekupomba mvura yekwane mudhorobha, asi zvinenge vasiri kuteerera zvo zvatiri kutaura sevagari.
Dunhu remasvingo pari zvino rine vanhu 223 vakabatwa nechirwere checovid-19 uye vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sudan yakatara mwedzi wagunyana senguva yekuparara zvakanyanya kweupfumi, zvichitevera kudonha kweuremu hwemari yemunyika iyi nezvikamu 40 kubva muzana kana kuti 40% mukati memwedzi mumwe chete, uye kukwira kweinflation kusvika pazvikamu 160 nezvinomwe kubva muzana kana kuti 167%. Vari kufanira kubata matomo muSudan vari kutatarika kuti vagadzirise upfumi, izvo zvinova zvakabatsira kusimudzirwa kwekuratidzira kusafara neutongi hwevaimbo wemutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir. Kuparara kweupfumi kwavhiringa zvikuru vanotenga nekutengesa pamusika weSajana, unova mumwe yemisika mikuru muSudan. Mitemo yekupfumi dzinoti hurumende iri kuita gudzira mukanwa pairi kuti musika wekutengesa mari wakaparurwa nereserve bank of Zimbabwe musi wa23/10 uri kushanda zvakanaka, zvekuti dhora renyika rave kusimba uye mitengo yezvinhu yave kudzikira. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanove nhengo yeZANUPF vanoti zviri pachena kuti musika wekutengeserana mari wakaparurwa neRBZ uri kushanda zvakanaka.
Zimbabwe dollar paparo market volatility yacho yadzikira, mari yane direction. Saka tinozvitarisira zvekuti auction market yakushanda nemazvo, nekuti tirikuona rate racho rakastabilizer.
Vamponda vanoti RBZ inofanira kuita musika uyu zuva roga roga, uye kukurudzira vanhu kuti vaendese mari kumabhanga.
Reserve Bank inofanira kuwedzera maviri kana katatu pasvondo kusvikira zvauzoitwa every day, zvinoreva zvekuti price yacho inostabilize and supply yacho inenge yakuoneka kuti mari zvacho yekunze iripo. Saka ndozvo zvimwe zvekuti Reserve Bank inofanira kubatsira maexporters akwanise kugenerate more foreign currency. Foreign currency iyo ndiyo inozoya kuauction market.
Mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pachiri kuda nguva yekuona kuti mari yekuAmerica inodiwa nevemaindustry icharamba ichiwanika here pamusika uyu.
Kune mabhizinesi kunyanya aya ari papriority number 1, ndinofunga kuti zviri kubatsira, nokuti vari kuwana mari nemutengo iwoyo kuma80, nokuti pamusika mutema rate yacho inonzi iri kuma100 or above 100. Asi haasi munhu wese ari kuwana mari pamusika weauction yeRBZ. Kureva kuti kune vamwe vanhu vachiri kuwana mari kunze kweauction, zvichireva kuti parallel market inenge ichiripo, asi tiri kuona kuti haisisina kusimba kana kuti haicharamba ichisimuka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti musika uyu wabatsira.
Auction iri nani zvakanyanya, nekuti iliberalization uye ideregulation yemarket inobatsira pakuunzawo confidence muecony. Asi zvakakosha ndezvekuti pasave neinterference. Makaona zvakare kuti takambo introduce auction nguva yapfuura. But takazoita kuti isashande zvakanaka yanga iri nyaya yeinterference, especially pakudetermine exchange rate.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti hapana zviri kunyatsobuda zviri kuoneka pamusika uyu.
Tikaongorora kuti pamwedzi woga woga Zimbabwe inopedza mare inosvika $500 million chitenga zvinhu kunze kwenyika. Mari iyoyi iri kubuda kuma markets eZimbabwe, kunyanya ku black market. Ku auction system zvondo yoga yoga hurumende inokwanisa kupa mari inosvika $18 million US dollars, pamwe pacho $15 million. Saka zvese zviri kutaurwa navamangudya navamutirinuve kuti auction system yabuda zvakanaka kunyeperana. Chimwe chiri kuratidza kukashamadza chekuti rate yacho yairamba yakamira pa 82 against $1. Asi market, black market, iri kuma 120. Saka zvinogona sei kuti svondo iyi rate iri pa 83 svondo yakuteera yonzi yapa 82 yonzi yagain? Iyo mari isina kuwedzera mumarket. Hakuna economics dzakadaro, hakuna. Rate inotogaina kana foreign currency yawanda munyika. Saka zvinoreva kuti pane manipulation iri kuitika. Saka inokwanisa kubudirira zvayo manipulation iyoyo nemasvondo mashoma. Asi kwatinozoenda uko haukwanisi kuramba wakavhara mvura nemadhaka, inopamuka.
Kunyangwe pasina kuwirirana kuti musika uyu uri kushanda zvakanaka here kana kuti kwete, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzataura neStudio 7 dzose dziri kutenderana kuti chinodiwa nenyika kusimudzira mabasa ekugadzira zvinhu muZimbabwe zvichitengeswa kunze kuti nyika ikwanise kuona madhora ekuAmerica anodiwa kusimudzira upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kukwasai mose muri yose inoterera Studio 7, toti makadi ndia maimo yivari kutaura kuno ku South Africa. Tinotenda zvikuru kwazvo pazuva ranhasi rino. Pachirwere checoronavirus ichi tiri kuona chiri kuita zviri nane. Vanhu vari kubatwa vari kuita vachiita vashoma, vari kupora vari kuwanda zvakanyanya. Saka kureva kuti zviri kufadza tichiona kudai, tinongoti dei Mwari vakaramba vachititungamira chasvika pakupera zvamuchose. Tichida kutendazve nepuresidendi wemuno muSouth Africa akadaidzira zvinhu zvizhinji zviri kusunungurwa, mabhodha ari kuzovhurwa kutanga musi wa 1 October. Zvinhu zvatinotenda izvozvozvo kuti ai Mwari vari kutiitira zvakanaka zvikuru. Tongotiwo dei neZimbabwe yaitawo saizvozvo, yaisunungurawo zvimwe zvinhu kuti vanhu vaone kubatsirika, nokuti shuwa vanhu vari kufa nezvara mukati meZimbabwe. Saka tinokumbirisawo kuti dei zvaitwa saizvozvo kuZimbabwe. Tichikurudzira kuti vanhu murambe muchigeza maoko, sanitizai, isai mamaski, nokuti chirwere hasati chikapera. Vamwe vari kuti chirwere chapera, bodo hasati chikapera chiriko. Vatichengetei muri yose yeZimbabwe wose, tinongoti dei machengetwa munyasha dzaMwari. Tichiti zve happy birthday mwedzi uno waSeptemba kuna Titi Mave. Amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimbise dzidziso muvanhu senzira yekuti vanhu vasavarairwe munguva ine COVID-19. Vaimbo vegurukota reMidlands vaJason Machaya vanokandwa mujeri kwemakore mana. Varairidzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuenda kuzvikoro pazvinovhurwa svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika